Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 8/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitiki rebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitiki. Asi imwe nyanzvi minyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muzanu PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGutu South muparamende uye vari mukokeri weZanu PF mudaro iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitiki yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitiki. Vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLewis Matutu nava Godfrey Tsenengamu. Tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira mumusangano unoziva zvinoitika mumusangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decision yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the Politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo, ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru repolitburo, vavanozoti vanyori vecentral committee vanozipolitburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitburo.
Imi makanga muri mumusangano wepolitburo wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZanu PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizivi kuti ndakambomiswa basa here, because a member of the central committee hauchisiri politburo member, hazvirevi kuti wasaspindwa. Iposition yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vavemu. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchambomira, haungatinini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi naivato garepi?
Hapana chapano zvinochinja, nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndirimo nokuti ZANU-PF inoita chifuipi chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chifuipi.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGutu South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona, uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichiroga kuvambo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita. Saka handina kumboona iri zvandisingaoni.
kune vamwe vatogarapi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF munoti kudini mashoko iwaya
hakuna zvakadaro muZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti uri kunzita zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF
iyo yava kutaura Simon Kayamoyo ndiwo mutauri weZANU-PF enda ndichiri nemutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzavechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti muchangano haichi women's league kana derei tiri collective
mumiriri wegutu south muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwagutu kumasvingo tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF
Yeah, tiri kuitira nekukatsamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF tinoona kuti izvo akasike kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Albert Mpofu tinorangarira vatu vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita committee yekuti kuongororwa yekuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobodzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo yekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo takatobona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaiti basa ravo asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo emazuva ese saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato asi takati tatsamadza ndechekuti vabvako kuti takazvimirira vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana Tsagwirere Sakunda vakaita sana veGNB vana Tafadzwa Mutsarara nana veGreen Fuel ava takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka
iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei
nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muZimbabwe kwemakore nemakore kana vatomasi mapfumu akatobvimba corruption ndichiri kuchikoro chaiko asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF kana vana edikatekere chaivo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapa
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
Dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore. Nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachiichengeta mumadhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva iyo mvura inenge isiri kunaya. Makare kare pasi pasati parohwa nenyundo varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zveminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vaTeach Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT avanoti aya ndiwo awe mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga sizeni mvura yakanonoka kumanya. Takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibage nanafodya nezvimwewo. Asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge iri mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda pajinji. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichimenda padzini and also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba vakaita matengi yemunzvimbo dzakasiyana siyana pane imba chinaya mvura payaisa mumagarden gwere dzatinda matengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi nakona kushandisa vanga vanenge vari mumareserva vayavaya kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeyaka inenge ina above 200 pounds kureva kuti kukora kwacho woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aita kunze nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungaya maenablers eagricultural sector chekuti anotisiyisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafama dzedu. Chechipiri toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable especially mumwaka watao weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai GT.
Madhemu tinawo kufunda akati wandei zvikuru but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinodawo kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuitika asanyanya kuti affect because tiri kunyanya kutema imiti inopisiswa fodya.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA Sezvo patafona kuti tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika. Dambudziko rekushaikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudza kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president nevanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe gore rapera muma2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu weMDC ndezvipi zvauchangosvita mugore ra2020. Saka handiri musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezvuri zvevanhu zvabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo pabuditswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuru kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wetu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo musangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubato medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu makansera maMP vawanike vachimirira izvo zvakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakansera nemakanzura sekutaura kwamaita vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti state delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, nzara yakachena, vanhu vatawana mvura kugara yakanaka, marure achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo anevaiyo echizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechi muzvare Fadzi Wande.
Makadii hama nevatereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku2006. Saka ndino volunteer nemaorganizations akawanda ndichibatsira vakadzi nevanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwa uchibata mamwe mabasa auri kuita aya asingawanikwe iwo achikupa muhuro?
Ndakawana ufanika zvakandi batira kwazvo nekuti pandakatanga kuenda, nda ndisati ndawana mabasa ndaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Paku ita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda kudiaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana. Mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pama committee, tichiita ma events fanka maxen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku kuUnited Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu maopportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika, kana kuti vakadzi, kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane madisabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makuru andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu noita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai, pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana. Fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu, zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora, vanhu vakaita sesu, vane ganda rakaita sesu, tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti saka fadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandizvinondikosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare fadzi wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda, mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuro iri, tabata mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Wangu.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana-siyana vashandi vekanzuro vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana-siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuro?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa.
tiri kubvisa zvinhu zviri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuro.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa iye nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya tinotarisira kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo because midziyo ndeyavo vaende vanoisenzesa kwavada kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo?
Inzvimbo dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga inzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuro inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakasiri pamutemo. Zviri pamutemo zvirikusiyiwa zviripo.
Kanzuro yakaziviswawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls. Hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa. Nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivava vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuro?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta. Zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakaziviswawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvino hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashandukawo here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Ivo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero, zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapotihole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko panyaya yemvura vachideme magadzirawo kusvika papi, nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura?
Dambudziko ratinaro ndere mishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kubudikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asika tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vachideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Chirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANU PF mudare iri, Vapupurai Togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Tisagaza, Tisa Washington, D.C.
Walamgela with Studio 7, namhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 uNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem ukuthi izakhi ibuyingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetyenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezinti zabo
ezivandeni.
Le mithi Yesu yayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakalela. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lento emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachaya ama-33 ngenzela ukuthi abantwana besikole sebuyabuye sidlapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ibandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigabeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. UMnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kaMnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma isemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. Umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho kuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola eMelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelwane lomthethwandaba, Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantine Chiwenga uMary Muvaiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwa bakhe bebesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Puprayito Karefi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawasheta Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatso Musarara lomnumzana Billy Rottenberg wenkampani Green Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhuluya. Kodwa nje koBulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinis. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelakho. I-problem uthi zakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele kungayisilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanye ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezi eziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yeZAC kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU PF?
Kulokulwa thize. But lo laye ubaba lo Dr. kunini indaba zakhe saziswa bese kusikonfirma ukuthi hayi kuthi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele igenuine izakhe udakure ngakudala wabanjwa. Kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwenza izinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bevele kuzokukhanya ukuthi izinto zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye nganithiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ekusebenzeni wayo omaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU PF abatsha laba lincomeka yini?
Linganqomeka but kodwa nxa kukhangeka sibili ngelihlo libanzisisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi kona phana within ZANU PF sebedingani ukuthi bazachithana njani. So indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele zihlezi iyangisa umuntu. So bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka bani kuphumeleka bani kuphumeleka bani. So phakathi kwezimpi nje hayi basetshenziswa abantwana labo indaba yabo kuyo yonke le. Ncoma ukuthi ngxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no akunga izakhanya sethinswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo selokho wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mkabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulalutendu bonayo sisi angilalutendu bonayo bakukhonkotha kuphela kuba umsindo kuyele kuyele nanga umfumira kwagcwala ama-newspaper kwava kugcwala indawo yonke kade samacala kangani kuthiwa one by one afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi kuyanqaba abe-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhi le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele ngabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngabayi-one or two ukuthi heyi lapha kakuhlamba la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sis inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxayisithithithithi yaphuma iyafika incindezele apha so hayi pesi yangikona kayisiyo akukuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo
lo ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wafubembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Izakhamizi zeBhongwe emachecheni emathebeleleni South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bajimba okwamanje ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Imule ezifika phose ekhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwa eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima nabantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la ukhulu abasesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngenye indlela usilela ngamaphayiphi ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanise ukulima ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi nale sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayo engadi le sithole engadi nenale ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa
umama Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya kuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida silayo sibili engadini lapha ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida gale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu uze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela nzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu babe bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala labazukulu bafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Sibanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba sesispreya simo sendlala vele sidla kanye mntanami khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela apha sifakanga lito emlonyeni khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachaya ama-3-3 ngizele ukuthi labantwana besikolo sebuyabe sidla kwabana sesidla ndawona hhayi isimo sibi sibi ubona njengoba singogana kuthi ngenxa yodubo somele ngiyiwe le nkonxa.
Inhlanganiso enakekela uzulu ngesikhathi sendlala i-World Food Programme WFP isebenzelana le-Afrika isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makilinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa, likhululeka kubhadalwa, kuthiwani lizohlolwa umkhuhlane we-cancer ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungahambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welashwe sibili kuphole. Siyabe bese sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho belezibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongahlangene emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi i-cancer le isikhona. Asilandeleleni labantwaneni zethu, iyatholakala. Bomama sambeni sisukumeleli phezulu, ngoba wona lomkhulane lathi zasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuya elatshwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuqeda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lokunumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, siyathaba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nozara kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa ngukhulumende wethu, ngoba indaba ka Mary Chiwenga ngokuyibona kwami i-personal matter eka Chiwenga ayenele nje adile ngayo nefamily yakhe kumbe nefamily kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa ukhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ophela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo, kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo yengabantu abasaphila bonke kungelahlupho bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ukubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustodi, usedinaya ibeyi. Ngapha ibeyi ababeninikena kwakuqala amasosha amzimba ukuthi ku-address yethu ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi i-state is captured and angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani, ngoba kuthiwe ngeze it is now is using ama-personal ama-military or ama-ngathi i-office power as a vice president ukuthi atshele or addictate to i-judiciary ukuthi yenze kanjani, ngoba ifani ukuthi believe ukuthi i-judge civili balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa befaka ama-judgments anje, ngoba siyakubona ukuthi uShiwenga civili uphethe intambo icala leli ngiyo ozithonisayo ngiyozenzela konke. Angazi ukuthi abantu phandle bakubona kumbe yintoni nje abantu abayiginowayo ngoba sesibujayele ezimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonge ukuthula nje sithi ah sizathini kodwa ke kuzisa ubuhlungu ngoba ngumuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-ofisi ephezulu kangaka njalo njengomuntu abatshela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abade zenza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yile engela qiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engagcina njengasakhuluma ngalutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isizo yokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa ukunenga kufihlayo.
Uthi wenga umuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo
kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphedeni ishiwenga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamna ngaka ngaphandle kwakhe elishiwenga and sokuhle kusitshengisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nambi laba fana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexetshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sibili angazi ukuthi singathi into esiyimele siyithangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kumnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya siyathanda ukuvalelisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana namhla sixoxa lo Councillor Lillian Mlilo za Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomithi yezempilakahle kule ikhansili. Sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe.
Udaba lwe-coronavirus njengekomithi kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona but thina kukomithi ade singakahlali ikomithi ngithemba iviki yona le ebuyayo ayisoziphele singahlala ngambona ngani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr. Sibanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokutholi sebebanjiwe yini abaleyivayirasi ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulunywe sithe noted for that ukwenzela ukuthi singahlala ku-committee request esizabuza khona sithole information egcwele udokotela Sibanda nge-council nguyosela i-statistics zonke eze-health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulawa ngeze-health sibuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo kuqhamuka umkhuhlane onjalo idolobho lakobulawa lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi but sihle sigijime siyanelakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumbe awula mkhuhlane but for now amanzi akhangelwa abantu kulo mkhosi wokuthi amanzi anganaleli imifunga kwancediswana umanjimela lo dokotela, udokotela laye wakhuluma kwakhe for ama-residents ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalothunga lodaka kade aclean a-right for ukuthi abantu bayanahle ala mkhuhlane. Wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzana abelo daka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni yikho sowuzwakala engani anukudaka, but for now sebekulungisile konke lokho. Amanzi aseRhayi.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane.
Iyatholakala idizili. Nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambezile ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imoto kayibuyanga ama-residents kuma-feedback meetings ukuthi bananzelele ukuthi imoto ayibuyanga izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Phinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshelwe phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane. Ah, kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-residents kuma-feedback siyabatshela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye. Lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye indawo eziqandileyo kulezinye indawo aphuzayo ukuthi azayefika, amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi. Loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi indawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe. Kungaba sezimfeni amabhawuza ayahamba, siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba la ma-residents lawo siyathola ama-comments awo okubonga sibili ukuthi hayi siyabonga ma-councillors amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza. Okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedo sibili bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus kutsho ukuthi lingakhulumisana lo dokotela we-council ngeviki ezayo kuzayenziwani, abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane? Sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benze?
Ye, siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini kube lezi ndlela eze-awareness siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa singenise kuma-community e-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
As such asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena usengenile sezasitshela i-statistics sesihlangana kuthi I know udokotela kuthe khona usana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le amadokotela base bagijima but i-statistics sisakhona. I know sizasithola sizwana sile-committee e-South.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lilian Mlilo kaward 12 eNjobele loBhengula njalo engumgcini sihlalo wezempilakahle kuleyi council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a horrific mass shooting in Thailand. An emergency official says the death toll is at least 16, with an unknown number of wounded and the possibility